chokwadi ndikati vanhu vari kuchitumwa ndeevanotenda kubati bati vasinganoshandi chikonzero iri nhau yemuhoro mihoro tambeni yetistori nemwedzi miviri nehafu pamwe pachona takatomboita 3 months asi iko zvino tati nemwedzi miviri nehafu kuswera zero which is on Friday ndobvakauya mari chikamu chekupedzisira chagerad chibhadhara saka as we speak the outstanding months are August and September tinenga tutaseoktobha watinga zvekuti bindu yavo chadii but sezvazviriko zvino tine mari yamatara zvedu emwedzi miviri yakazara isina bhadhara.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo nekambani kuti inge ichikundikana kubhadhara mihoro iyi kwemwedzi miviri?
Kambani inopa zvikonzero zvekuti haisi kuwana mari yakakwana yekuti ibhadhara vashandi ichikasa production yayo yainenge ichiita. Inenge pesani nezvatinoona isu sevashandi kuti aiwa employer zvinhu hazvisi kuzvisika. Saka employer unenge achishaita kuti hatina mari dzinokwana kuti dzibhadhare vashandi asi vashandi vanenge vachiona zvaanoprodusa zviripo vachiona zvakakwanira kuti employer yange achibhadhara.
Pane matanhirwo amuri kutorawo sevashandi ekuti mugare pasi muite nhaurirano nevashandirwe?
Nhaurirano ndo dzatakaita asi zvinenge zvisiri kushanda nekuda kwekuti tanyaa kuona kuti nemando dziri kuwanda kubva kumushandiri wedu. Nhasi ataura chino, mangwana wataura chino, tinovaudza kuti tinoda zvikwanisiro chete ndokuti masalari zvedu kuti ave production base but ndiwo yedu inongoramba achingonzina nhii at the end of the day toona tisina masalari at the end of the day the blame is shifted on the employee.
Vashandi vangani vamunofunga kuti vangadai vari pakurangwa mabasa uku?
Chaiko zvino tingamutaura zvekuti mbedu yese because hausinhau chete yemagiredha ari pasi kusvika magiredha ari pamusoro ese hapana wakabhadhara zvakakwana saka ava ndingamutaura zvekuti vashandi vese which is around 1.2 vari kuchitumwa